chokwadi kuti paita mirishonga kuUkraine asi tiri kuona America nedzimwe nyika dzemuEurope vari kuedza kunge vachida kupedza mvunga mupopoto iyi kuburikidza nekuedza kuona kuti pangaita here kuwirirana pakati peUkraine neRussia. Asi tinoona futi nekune rimwe divi vari kuti vanhu vekuUkraine havangangozongorambi vachibhombwa vasinawo matanho avari kutora. Saka tiri kuona kuti pane kuda kuedza kupatanidza vanhu asi panewo kutodai vanhu vekuUkraine vange vakwanisa kuwana zvinhu zvinoita kuti vabatsirikane muhondo yavari kuita neRussia. So it's a bit of a yatingati two-pronged approach iri kushandiswa zvikuru seAmerica nenyika dziri muEurope vanana Germany.
Tichitarisa nyaya yeupfumi hwenyika, zvii zvasanduka imomo muZimbabwe mushure mehondo iyi yeUkraine neRussia?
Tingangoti mirishonga iyi kana kuti hondo iyi yakonzera zvinhu kukwira kwezvinhu zviviri zvakanyanya. Chekutanga mafuta ekufambisa Russia nevamwe vatengesi vefuel inopinda muworld market yozosvikawo kwatiri kunoko. Saka kuti fuel yeRussia haichauye kunokonzera kuti mitengo yeavo vasara vachitengesa mafuta epeturu inge ichikwira. Chechipiri inyaya yegorosi rekubika chingwa. Chingwa chakwirawo zvakanyanya kuno nekuda kwekuti vanana Ukraine neRussia ndo vamwe vanorima gorosi rinoita kuti tive neflour inobika chingwa. Sakawo hondo iyi yakonzera kuti zvinhu zviichirega kufamba zvoita kuti pange pane kushayikwa kwegorosi iri. Muno muZimbabwe hatina zvikwanisiro zvinoita kuti tinge tine gorosi iri. Saka nekudaro ndo zvinhu zvaafecta upfumi hwenyika, ndo zvinhu zviviri zvatinoona zvakukwira, asi zvinozotokonzerawo kukwira kwezvimwewo zvinhu zvinoshandiswa navanhu mazuva ose.
Chingwa chakwira zvakanyanya sei?
Chingwa chakuita nemari yemuZimbabwe 350 bond. Chakatanga chiri kuma 150, 180 tikapinda muma 240 kuna taya 350 bond. 350 bondi kana tichishandisa musika weofficial rate inenge iri $2.40. Kana tichishandisa hedu musika unonyanya kushandiswa watingati musipika mutema inenge iri about $20, $40. Chingwa chaiita dollar kugara nekugara kwenguva yakareba, asi tinoona iko nochakutoitawo $40, $50 kubudikidza nyaya idzodzo dzekuti vanobika chingwa nevanotengesa flour yekubika chingwa vakakwidza mutengo musi unouno.